Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kurume 4 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoramba tichikurudzira kuti vanhu musafambe kuenda kunzvimbo dzekuripota coronavirus now. Kana zvichiita imbomirai mozoti moenda, tanzwa kuti chirwere ichi charerekwa kana kuti chapera.
Hurumende inoti ichange yave kurambidza vanhu kungoshanyira dzimwe nyika zvikuru dziri kunze kweAfrica dzine chirwere checoronavirus. Hurumende yakwira kuSupreme Court ichipikisa kuwanikwa kwakaitwa vaJob Sikala vasina mhaka pamhosva yavaipomerwa yekuda kupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump votarisirwa kutora matanho pazvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende yavaMnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende ichange yave kurambidza vanhu kungoshanyira dzimwe nyika zvikuru dziri kunze kweAfrica dzine chirwere checoronavirus, uye vashandi vose vehurumende havachatenderwe kuenda kune dzimwe nyika. VaMnangagwa vanga vachitaura pamusangano wePolitbureau webato ravo muHarare nhasi. Hurumende yakatozivisawo kuti haisi kuzotendera vanhu vanobva kune dzimwe nyika kuti vapinde muZimbabwe vasina magwaro anoratidza kuti vakachenurwa kuti havana chirwere ichi. Zimbabwe inotiwo iri kuongorora vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakabva kunyika dzakasiyana-siyana, uye vamwe vashanu ndivo vakambogara muchipatara cheWilkins Hospital, icho chinorapirwa vanhu vane zvirwere zvekutapuriranwa. Kubulawayo, vanhu vanoenda kuchipatara cheThorny Grove, icho chiri kugadzirwa pari zvino. Mazuva mashoma apfuura, Zimbabwe inonzi yakavigawo mumwe munhu ainge abva kuChina akafira kuKenya anofungidzirwa kuti aive nechirwere checoronavirus. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mukuru anoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Portia Manangazira.
Chakatomboita chituna chakauya chichibva nekuKenya, asi nenyaya yekuti akanga ambogara kuChina mwedzi usati wapera, chakangosupevhaiza idereya yacho maringe nechirwere checoronavirus. Saka savenesi tinode kuramba ichinonga vanhu vakadaro. Kune vamwewo vechichinese vari kutambudzika kuwana mavhisa kuenda kune dzimwe nyika kana vachibuda muZimbabwe. Tiri kuvapa mukana wekuti vaongorore vawane kuenderera mberi nemabasa avo. Asi kana tiri kutarisa vaenzi vatiri kutambira kana maZimbabweni ari kubva kunyika dziri kuripota coronavirus, China nedzimwewo nyika dzatinoka 29 parishoni, tatodarika 5,000.
Pamatiwo kana musina kunyatsogutsikana munobatsira pakuvigwa kwemunhu anenge achifungidzirwa kuti angave nechirwere ichi, zvii chaizvo zvinenge zvichiitwa nebazi renyu? Munhu akadai anenge achivigwa sei?
So isusu kana paine chifungidziro cheinfectious disease, ndofunga makanzwa WHO director general achidedzera kuti inonzi public health emergency of international concern. Saka kana paine munhu afa achifungidzirwa kuti angangove nechirwere ichocho chinotambidzanwa, hatichobvumidza kuzovhura coffin yake. Inenge yakaitwa yatinoti hermetic seal, izvozvo zviri part of the global health agenda. Saka mapreserverwa ari zvinoitwa uye mamisiro avanomuita mucoffin anoita kuti hama dzake dzikwanise kuona kuti ndinengi oita zvavo, asi panenge pasina kuvhurwa kwehermetic seal iyoyo. isusu tinobva tangotambirana nebodhi iyoyo kuairport toramba tiri pamwe chete nemhuri nevari kubatsirisa vemafuneral parlor kusvika mutumbi watovigwa kuti timeke sure kuti hapana vemhuri kana vekumafuneral parlor vangatambire utachiona iwayo kuburikidza nemaprocesses avanosiita kugadzirira burial. Saka zvakadaro takangotambirana nebodhi iyoyo takabatana nevesiti wefarari sekutaurwa kwandaita ndivo vane mandate munyika yedu yekumaneja nekudzivirira mainfectious diseases. Saka timu yavo yakatongochingurana nehama dzaiyotambirawo vekufuneral parlor kwakutoita mameetings kusvika vaenda kumba kunoita zvinonoitwa kumba kusvika vasvika panzvimbo yekunoradzika mutumbi wacho. Tinoramba tichikurudzira kuti vanhu musafambe kuenda kunzvimbo dziri kuripota coronavirus senao kana zvichiita imbomira imozoti moenda tanzwa kuti chirwere ichi charerekwa kana kuti chapera.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano Dr. Posha Manangazira vari parunare muHarare. Hurumende yakwira kudare repamusoro-soro reSupreme Court ichipikisa kuwanika kwakaitwa mutevedzeri wasachigaro weMDC vaJob Scala vasina mhaka pamhosva yavapomerwa yekuda kupidigura hurumende. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Hurumende nhasi yasimudzira nyaya iri kupomera vaScala yekuda kupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Magweta ehurumende asvitsa kudare reSupreme Court mapepa ekupikisa mutongo wakaturwa nedare repamusoro kumasvingo iro rakawana vaScala vasina mhosva. VaScala vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kutsvaga uta nemugate. VaScala vati zviri kuitwa izvi inzira yehurumende yekuedza kumbonyikidza utungamiri hwebato ravo.
Ndazivisa magweta angu kutofana kunozvipikisa kudare redzimosha nokuti state yakuda kungoita harassment nepersecution chete panyaya yavakaruza zviri pachena. Kunyange nyaya iyi vakada kuinda kundoapila mwedzi chaiko chaiko kunoti nhai mwedziwe tipei kuti Scala ane mhosva hapana chavanobura. Saka uku kwakungoda kungondishungurudza nokudii. Asi hazvinei, ndiri murume, ngaatende mberi, dzivo racho ngatende naro mberi tione.
Zvichakadai, mapurisa emuHarare nhasi asunga kanzura weMeborane vaDenford Ngadziore maererano nekuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC pakati pedhorobha reHarare svondo rapera. VaNgadziore avo vasungwa vari pamatare embare Magistrates Court pavanga vachifambira imwe nyaya yekusungwa kwavakaitwa zvitevera kuratidzira kwavanonzi vakaita pamatare eHarare Magistrates Court muna Gunyana gore rapera. Vaudza Studio 7 vari munzira kuendeswa kukamba eHarare Central kuti mapurisa ati avasungira kuratidzira kwesvondo rapera uko kwakaitwa varatidziri ava vasina kupiwa mvumo nemapurisa. Gweta ravaNgadziore vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 kuti vaNgadziore vanga vasati vapomerwa mhosva zviri pamutemo pataenda pamhepo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanga vasiri kudaira nharembozha yavo kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, mutongi wedare reMeja Street vaishoni Su Matova vatora mutongo wekuti hurumende iferefete kutotya kunonzi kwakaitwa vamwe vatungamiri vesangano revadzidzisi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vari muusungwa gore rapera. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi zvakare.
Nengo dzeR2s dzinoti munyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere, sachigaro weR2s kumashonaland west vamunyaradzi Ndawana, gwete reR2s vaDouglas Coltart namzvare Jessica Drury vanove nhengo yeR2s vakasungwa muna kubvumbi gore rapera vachidzidza zviri mune rimwe bhuku rinonzi Pedagogy of the Oppressed. Gweta revasungwa ava, amai Beatrice Mutetwa, vaudza dare kuti vasungwa ava vakatochwa vari muhusungwa nevari kufungidzirwa kuti vasori. Asi gweta rehurumende panyaya iyi, amai Patience Chimasuru, vaudza dare kuti hapana humbowo kuti vasungwa ava vakatochwa, zvabva zvapa mutongi wedare kuti ature mutongi wekuti hurumende iferefete nyaya iyi, uye kuti idzoke nezvainenge yawana kudare musi uchatanga kutongwa nyaya iyi musi wa 6 kubvu. Mbi zvataurwa namai Mutetwa zvatsinirwa navachere
pari zvino mudare ratapinda nyaya yedu yanzi chaenderera mberi musi wa 6 gweta redu rakumbira kuti ringe richipiwa umbo ruda kushandiswa ne state panyaya iyi kuti rikwanise kugadzirira dziviriro yatinoti defense. Saka tichakwanisa kunge tichipinda mudare musi wa 6 uyezve mutongi apa atonga ataura kuti prosecution inofanira kunge ichi investigator nyaya yekutochwa kwatakaitwa kushungurudzwa kwatakaita tiri mumaoko CIO uyezve nekutipa tsvagwe zvinhu zvakabiwa zvinosanganisira speaker zvakatorwa panguva yatakapambwa taita musangano wataita.
Vandawana vaudza Studio 7 kuti bhuku ravaidzidza nezvaro iri harina chekuita nemhirizhonga.
Ibhuku ndere vadzidzisi kunovaudza nzira dzekudzidzisana zvakanaka. Inonzi Pedagogy of the Oppressed. Ibhuku rotovhura vanhu pfungwa pamamiro ebasa revadzidzisi kunyanyisisa. Harina chakaipa chekuti rokanganisa nyika rotoverengwa mumadzidzo ezvikoro mumakoleji ririko vari kuverenga mumudzidzo zveuticha vanotoverenga bhuku iroro.
Hurumende inoti nhengo dzeR2s idzi dzaida kuzoita zvemhirizhonga kana dzadzidza nezvebhuku iri paworkshop yadzaiita pane imwe imba iri mumusha weGreystone Park. Gweta revasungwa ava raudza dare kuti mapurisa akapinda pamba apa asina mapepa aiva pamvumo yekuita izvi kana kuti search warrant ndokusunga vasungwa ava avo vanoti vakazotochwa nevasori vari muhusungwa panzvimbo isiri kuzivikanwa kuti ndeipi vasati vazoendeswa kumapurisa pakamba yeHarare Central. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Apo hurumende yeAmerica iri kutarisirwa kuzivisa chero zuva danho rekuti ichawedzera here kana kubvisa zvirango zvakatemerwa muvakuru vakuru muhurumende nebato riri kutonga reZANU-PF. Vakawanda munyika voita muonero wakasiyana panyaya iyi. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Komiti yeSenate yekuAmerica inoona nekuhidzana nedzimwe nyika yakanyorera kugurukota reAmerica rinoona nekuhidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo pamwe negurukota rezvemari vaStephen Manchin ichikurudzira kuti zvirango izvi zviwedzerwe. Mugwaro radzo kumakurukota maviri aya nhengo dzekomiti dzinoti vaJim Risch veRepublican Party navaChris Coons veDemocratic Party vakati America inofanira kushandisa zvirango kuitira kuti hurumende yeZimbabwe ichinje maitiro ayo iremekedze kodzero dzevanhu, bumbiro remutemo, kupedza uori pamwe nekuona kuti munyika mave neutongo hwejekerere. Vamwe muZimbabwe vakaita sava Johnson Chirwa vanotsigira muono uyu vachiti semaonero avo hapana chakaipa sezvo zvirango izvi zvakanangana nevezvematongerwo enyika.
I don't think ane effect kune isu upenyu hwedu nekuti wagara wakadaro. America ndo iri kutitumidzira chikafu kuno kupuwa machembere. Saka masanctions aya ndeye mapoliticians vatongi ivavo ndeyavo ivo.
Mumwe mugari wemuHarare vaJimmy Moyo vanotiwo vanotsigirana navachirwa vachiti vatungamiri vemuZimbabwe vanofanira kuita zvinhu zvinoita kuti zvirango izvi zvibviswe. Vamwe vanoti zviri pachena kuti America inopa rubatsiro rwakawanda kuZimbabwe nekudaro chinodiwa chete kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika. Asi vamwe vakaita sava Thompson Lunga vanoti zvirango izvi zvinofanira kubviswa sezvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika.
Masanctions ndani ndeemaleaders rekati ndeZimbabwe hatichaziya manje weasafaring tese pamusaka pemapoliticians. And my sanctions are now tangwana leader ripo nasu. Means I guess when America. means America is against Zimbabwe. Saka food in Oyaku is it good?
Sachi Garoe Committee, a paramend, and none of his anonymous Yikava kindness paraza Vezano PF. Vanoti zvingave zvakaipa chose kana America ikawedzera zvirango izvi sezvo Zimbabwe iri kuvandudza mitemo yayo pamwe nekuita zvese zvayakanzi ite nenyika dzakaita seAmerica.
Tiri kugadzira zvese zvavari kuda kutiite tiri kuita. Saka hazvibatsiri kuti vange vachiisa zvimwe zvirango vachiwedzera zvirango zvichienderera mberi. Iye zvino vanofanira kutotera zvakaita EU. EU yakabvisa zvirango kune vamwe vanhu vedu vanga vari pazvirango. Zvinova zvinhu zvakanaka ende tiri kufamba tiri kutaura navo ende kana iwo kuAmerica vari kutumwa vachiuya tichizoona navo ambasada wacho tinotaura naye.
Vakasanobata chinzvimbo chegurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika vaAmon Murwira vanoti hurumende yeZimbabwe inoramba yakamira nerekuti zvirango izvi hazvisi pamutemo sezvo zvisina kutenderwa nesangano rembatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations. Nekudaro zvinofanira kubviswa.
Kana mukaona pane mutemo unonzi Zidera. Zidera haina kunyorwa zita romunhu, yakanzi Zimbabwe. Vanhu vavangokotaura vachiti tageti kudi, asi you harm one, you harm all. Ndo nyika, nyika vanhu. Saka tinga swere tichitaura pamusoro pokuti targeted and non-targeted, ma sanctions basi.
Vanoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika mubato guru rinopikisa Movement for Democratic Change muzvare Gladys Hlatshwayo vanoti zviri kuitika izvi zvinoratidza pachena kuti Zimbabwe iri kutadza kugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika.
Dai takanga tiri kuita zvinhu zvatinofanira kunga tichiita, kwete nekuti dzimwe nyika dzati tinofanira kuzviita aiwa, asi nekuti ndo zviri muconstitution yedu. Bumbiro redu rinotaura isusu kuti tine political diversity, tinofanira kurespecta opposition, tinofanira kurespecta kodzero dzevanhu. Masoja anofanira kunga ari masoja enyika kwete masoja ebato. Court anofanira kunga akazvimiririra. Ma institutions estates anofanira kunga akazvimiririra. Asi zvese izvi ndo zvinhu zvatisiri kuita. Ndo saka ukama hwedu nenyika dzekunze huri kuramba kuchinetsa.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. P. Sairwanya vanoti havabvumirani nezvirango zvinotemerwa vanhu kana makambani muZimbabwe, asi vakati hurumende inofanira kubata vanhu zvakanaka, vachiti kana izvi zvikaitika panenge pasina chikonzero chekuti zvirango izvi zvirambe zviripo.
So zvese zvemasanctions eAmerica vanoti varuda kurinyiwa isati werera nawo, asi kutongo wezanu woudzvanyiriri zvefuti hatiuwiriri nawo. Asi pane zvinhu zvatinokwanisa kuita isusu tega pasina maAmericans. Kurega kuba hazvidi kuti maAmerican apindire kuti vanhu tingorega corruption kana kurega kuponda vanhu kana kuti masoja asapindira maelection. Hazvidi maAmericans. Saka hurumende yeZambia inofanira kungonyadzisa maAmericans. Yosiyana neunhunzva tunzva hwavo zvinhu zvavo zvisina basa. Tione kuti vavane vachiti masoja vane vachivaisirei.
Pane vanhu nemakambani vanodarika 140 vari pazvirango zvakatemerwa neAmerica, izvo zvakatanga muna 2002. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangudla.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru anoona nezvezvirongwa zvechimbi chimbi musangano reWorld Health Organization muAfrica anoti dunhu iri rirugadzirira kurwisana nechirwere checoronavirus. Vamwe vakuru vakuru mune dzimwe nyika vatiwo vari kuvimba kuti neruzivo rwavachangobva mukuwana mukurwisa chirwere cheebola zvinogona kuvabatsira. Makwikwi ekutsvaga achamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica anenge asara ave vanhu vaviri chete mushure mesarudzo dzakaitwa nechipiri pakati pevaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden nasenator veVermont vaBernie Sanders, avo vanozviti vanorwira utongi hwejekerere vagara vachipesana nemaonero ebato ravo mune dzimwe nyaya. Nyika dzakawanda pamwe nemasangano akasiyana siyana pasi rose dzave kutora matanho akasiyana siyana ekudzivirira kupararira kweutachiwana hwechirwere checoronavirus, icho chinonzi chabata vanhu vanodarika zviuru makumi mapfumbamwe pamwe nekuuraya vamwe vanodarika zviuru zvitatu pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vazivisa kuti hapana mushandi wehurumende achabvumidzwa kufamba achienda kunze kwenyika. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinonziwo riri kurudzira matanho akasiyana-siyana ekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus, anosanganisira kuti vanhu vasashandise mari asi kuti vashandise makadhi nezvimwe. Mari inotyirwa kuti inogona kuti ikonzere kupararira kwechirwere ichi. Banga repasi rose reWorld Bank pamwe neve IMF vakazivisawo nezuro kuti gore rino havasi kuita misangano yavo yepagore inositirwa muWashington DC nekutyira kupararira kwechirwere ichi. Gore rino masangano maviri aya akati achaita misangano iyi achishandisa madande mutande kana kuti virtual format. Uyewo nyika yeItaly inonzi yazivisawo kuti ichambovhara zvikoro kwemasvondo maviri. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari munyika dzakasiyana-siyana, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro vesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande.
Coronavirus yava kunzi COVID-19, chirwere chacho chiri kuramba chichitekeshera pasi rose. Asi pane mativi maviri atinofanira kutarisa maererano nezvechirwere ichi. Kune rimwe divi tiri kuona kuti manew infection kana kuti yatinoti incidence kuChina iri kudzikira. Saka kureva kuti kwachakatangira kwacho manew infections ave nani tichikombeya nekunze kweChina. Saka zvazvinoreva ndezvekuti chirwere chatekeshera zvikuru kunze kweChina, asi chakutidzikirei munyika yeChina. So zvinoratidza kuti pasi rose panofanira kudzidza zvekare nematanho akaitwa neChina kuti inge ichikwanisa kudzikisa mainfections aya kubva pakatanga chirwere ichi muna December kutanga kwaJanuary.
Tiri kuonawo nyika dzakawanda dziri kutora matanho akasiyana-siyana. Matanho iyaya muri kuona ari kubatsira zvakadii?
Chakakosha pari zvino ndechekuti vanhu vasapanike, nekuti paniki pache zvayo inokwanisa kunge ichikonzeresa makonsekwenzi ari negative akawanda kupfuura icho chirwere ichi. Asi tichitarisa maererano nyaya dzemamas gathering kana mapublic gathering, idanho rakanaka kuti pari zvino kana zvichikwanisika pamboavhoidwe mapublic gathering, nekuti kana takatarisa transmission yechirwere ichi chiri kukwanisa kutapuriranwa kubva kumunhu chichienda kumunhu, kunyanya kana pakaita contact pakati pe2-1. Saka I think nyika dzatora matanho iyayo dziroda kuenda pamberi pechirwere idzi kuti dzigare dzakagadzirira kuti pasaite mass infections from human to human. Maonero angu ini zvakanyanya kukosha ndezvekuti titedzere matanho ari kutaurwa neWHO. WHO iri kutaura kuti tasvika padecisive stage yekudhila necoronavirus. Mainfections hapana tarisiro yekuti achadzika kana kuti pachaonekwa mushonga nenguva shoma iri kuteera. Asi zviri kwatiri zviri kune nyika dzakasiyana-siyana kuti dziite matanho ekuridusa mainfections aya through kukurudzira utsanana, kukurudzira kugeza maoko, kukurudzira the general public kuti kana uchinge waona uine masymptoms uchinge watanga kunzwa kuti une fever, uchinge wanzwa kukosora, uchinge wanzwa ma signs e flu, womhanya kuchipatara nechimbi chimbi kuti uongororwe kuti hauna here chirwere ichi.
Kuti tishatarisewo gadziriro yeZimbabwe, muri kuona yakagadzirirawo zvakadi.
Statement yakaiswa naminista nezuro pavakabuda mucabinet. Vakataurayo kuti vanhu vachazenge vakuuya kuZimbabwe vachibva kunyika dziri kunzi dzakaafektwa necoronavirus vanofanira kunge vaine mamedical certificates akatorwa nana chiremba vanoshanda pazvipatara zvehurumende kunyika dzavari kubva. Saka tinoona riri danho rakanaka kuti rinokwanisa kutibatsira zvikuru kuti hapachangoti munhu wose anongopinda madiro munyika asi tisina umbowo hwekuti kumashure kwake kwaabva uku chirwere checoronavirus ichiri mari here kana kuti kwete.
Avo vanga vari sachigaro veZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vachitaura vari parunare kuSweden naJonga Kandembiri weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Beauty Rita Nyampinga, mumwe wemadzimai ari kuremekedzwa nhasi muno muWashington DC pasi pechirongwa chinonzi Women of Courage. Mutori wedu Marvelous Mhlanganya uye ari kumusangano uyu uye ari kutipa zviri kuitika pari zvino. Marvelous, mangwanani uri sei hako?
Aiwa, nasi tukutaura tiri kufara nekuti iko kuno tukutaura kwamaita Dr. Rita Nyampinga vawanikwa iwo vachipiwa ruremekedzo pakati pemadzimai anokwana iwo 12 vari kunzi iwo vakaita mabasa ehushingi pasi rose. Saka nhasi Zimbabwe aiwa ranga riri zuva renyika yedu.
Mabiko aya ari kuitirwa kupi chaizvo?
Mabiko aya ari kuitirwa pamuzinda weUS State Department. Uyezve taona munyori mukuru Secretary of State vaMichael Pompeo vari pano vachitaurawo vachirumbidza madzimai aya nemabasa avo ehushingi wavanoti ivo vakaita. Sekuziva kwaunoita zvakare, chirongwa ichi chinotungamirwa zvakare naamai vanenge vari amai panguva iyoyo. Saka amai Melania Trump, mudzimai wemutungamiri weAmerica vaDonald Trump, vanga vari pachiitiko ichochi zvakare. Uyezve ndovawanikwa vachipa aya atingati magwaro kana kuti macertificates kune madzimai aya tichisanganisira Dr. Rita Nyampinga. Vataura zvakare kuti chiitiko ichi chiri kuitika panguva iyo nemusi wesvondo kune zuva rekuremekedza madzimai. Saka vati izvi zviri kuvafadza. Uyezve vakati iwo mabasa ari kuitwa nemadzimai ehushingi aya America inovatsigira.
Saka vanenge vachitsvaga sei vavanoti ndoo madzimai anenge aine ushingi, tichiona kuti chirongwa ichi chaane makore 15 chichiitwa?
Vati ivo vanotarisa mabasa anenge achiitwa nevamwe kumaembasi akasiyana-siyana, zvogarwa pasi vanenge vanominetwa pozowanikwa ipo pachisarudzwa mudzimai 1 anobva kunzvimbo idzi. Sekuziva kwamunoita, munguva yapfuura takawana muzvare Justina Mukoko vachiwanawo mubayiro iwoyu, vakapiwa mubayiro uyu naamai Michelle Obama ipo pano zvakare paState Department nguva iyo vaObama vanga vari pachigaro.
Wataurawo kuti panga paine vanyarikani vanosanganisira ivo vaPompeo naamai Melania Trump. Pane zvavataurawo here nezvamabasa akabatwa naamai Nyampinga kana kuti vangotaura pamusoro pemadzimai aripo ese?
Vanga vari kutaura vakanangana nemadzimai aripo ese, asi vachitaura ivo kuti chanyanya kuita kuti madzimai aya akosheswe ushingi hwavo nekuti vati vamwe vacho vanotozowanikwa vachitorwa upenyu hwavo vari kuita mabasa ekuedza ivo kuti vawanikwe ivo vachirwira kodzero dzevamwe. Saka sarama Dr. Nyampinga rataurwa nekuti vaPompei vatotaura ivo kuti vakange vari kushanya muAfrica mazuva apfuuraya kunyange havo vasina kusvika kuZimbabwe, asi vakaona mabasa ari kubatwa nemadzimai vari musubsaharian Africa vachitiwo vakafadzwa chaizvo neushingi une madzimai.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Marvelous
Aiwa, tichange tikudzoka tichizokupai zvakare apa news dzedu dzemangwanani.
Aiwa, tinotenda zvikuru mutori wenhau Marvelous Muhlanganya huye ari kuState Department muno muWashington DC. Muri kupiwa mubairo madzimai ane chitsama anosanganisira mumwe kuAfghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bolivia, Burkina Faso, ne vamwewo mubairo yeushingi, tichiti makorokoto kuna Dr. B.U.T. Nyampinga. Aiwa, vateereri, sezvo nguva yedu yapera, regai tarise musoro wenhau zvakare uye tichikuye kuchidzai kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzekurwisa chirwere chanetsa pasi rose checoronavirus. Misoro yenhau muchidumbu, hurumende inoti ichange yave kurambidza vanhu kungoshanyira dzimwe nyika zvikuru dziri kunze kweAfrica dzine chirwere checoronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Dr. Yamina Praxidis Jeremiah munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.